manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokorora kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro kusvika 2030. Asi bato rezano PF riri kuenderera mberi nekurudzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Vagari vemusha weHighfield neRugare muHarare vochema-chema nekupiwa mvura yakasviba nekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekuti vachatevedzera bumbiro remitemo vachiti havasi kuzopfuura nguva yavanofanirwa kunge vari muhofisi iyo inopera muna 2028. Vachitaura pamusangano wavaita nevapepeti venhau vabva kumasangano akasiyana-siyana vaitirwa kumuzinda weState House muHarare nhasi, vaMnangagwa vati kana matemo avo maviri apera, nyika nebato zvichaenderera mberi nekusarudza achavatsiva, vachiti izvi zvakajeka sezuva. Mutungamiri wenyika vatiwo ivo vanofunga kuti avo vane ZANU PF pamwoyo vanotevera mitemo yeZANU PF, vachiti kune vamwe vari muZANU PF asi mukati memwoyo yavo vasiri muZANU PF asi vachipfeka mbatya dzeZANU PF. Asi pavanga vachitaura mashoko aya, vakuru muZANU PF vanga vachiti bumbiro remitemo richavandudzwa kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Tsara mukuru vati ivo vachazama kuti vandikonvinse kuti ndipfuurire sezvavari kuda. Ivo ndichazama kuti ndivakonvinse kuti aiwa ngatisadaro. Izvi zvinongoreva kuti iyi nhau iri kutaurirana mukati mebato haisati yava nhau yapedza kutaurirana. Ende zvinoratidzawo kuti tine dhemokirasi mukati mebato redu reZANU PF rekuti vanhu vanotendedzwa kuti vataure vachitaurawo zvichemo zvavo zvido zvavo vachizvisvitsawo kuvakuru. Ende vakuru mazuva sekutaura kwavo as a true democrat and leader havangotori mashoko evanhu vongomarasira kure. Vosaka mavo vachiti ivo I will try to convince vari kuda kundiconvince kureva kuti mukuru anokoshesa kutaurirana nevatikiri vacho.
Asi ivo vari kukurudzira vaMnangagwa kuti varambe vari pachigaro sei vasiri kutambira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato, tichiona kuti akasi kekutanga vaMnangagwa vachizivisa kuti vachateera bumbiro remitemo.
Chinodaro ndechekuti ivo somunhu wakamakaita vachitaura kuti the voice of the people is the voice of God. Saka vanhu vanenge vachitsigirawo izvi vanenge vachitaura vachiti ivo ane rimwe remazuva tingangodzikwawo chatinoda nekuti zvinoda vanhu zvinosiyana-siyana. Saka isu mubato weZANU PF tikuratidza kuti hatina chatinorambidza vanhu kuda, hatina chatinorambidza vanhu kutaura, hatina chatinorambidza vanhu kushuvira. Zvichiratidza kuti isu mukati mubato redu taaderedzere machuwa dhemokirasi.
Asi kava Marapira, takanzwawo vamwe vakaita savageza vari mubato reZANU PF vari kuti aiwa mutungamiri wenyika ngaachizorora. Taakunzwa vava kutotukwa nevamwe mubato zvichireva kuti dhemokirasi yamuri kutaura kai inongoshanda divi rimwe chete.
Mwoyo vageza hapana vavarambidza kuti vataure zvavanoda kutaura. Chakanesa ndechekuti vanhu vakaramba kuti vageza vawanikwe vari ivo vanotsoropodza mutungamiri wedu weZANU PF vachivataura zita ravo mukati nemashoko asingavati mukati nemashoko anotsoropodza. Vageza havarambidzi kufunga zvavanoda kufunga, havarambidzi kutaura zvavanoda kutaura.
Asi tingaona here mutungamiri webato va Munangagwa vachiudza nhengo sezvavaita nevatori venhauyi kuti aiwa musazvinetsa henyu mubato ngamuve nekugadzikana ini ndakataura kare pandimire
ndo ndataura ndikati bato rezvamupiwe rine nzira dzavo dzakawanda wanda dzekuti rinoswa iro pakugadzirisa nyaya dzavo saka isusu mukuru kana achinge ataura izvozvi hatizivi kuti mastructures acharesponda nekuchiti ii asati taitapa nhingi yemuchigashira here kana mastructure acharamba achiti aiwa ndavapfuuriri
Vanga vari mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko andamanzwa endi hakusipo kutanga vamunaka vachidaro nonga rikurira rushina vachidzokorora mashoko avo asi vanhu vanowanzo kuti action speaks louder than words. Kureva kuti zvavanoita tauri zvinoitwa zvakanyanya kukosha kudarika zvinotaurwa nekuti tikatarisa panguva yapera iyo pakaita maMP vakawanda wanda vakaungana pafamu ravo nyaya yavakaunganira yanga iyo yeED 2030 pamba pavo chaivo saka izvozvo zvoto zvimwe zvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti vanenge vari kutaura vachitena left asi vaindicata havo right saka handifungi kuti inganyanya kuverengesa chaizvo kunyanyanyaya zviri kuvari kutaura izvo asi kana vakatanga vataura vanhu vavanoti ivo vakapfeka jaketi rezano asi vasiri kuita zvezano kana vakatanga vataura navo ivo pachavo nokuti handiwo mukuru wezano vanodi kutaura navo
asi tingaona here vamunangagwa vachiita zvamuri kutaura izvi zvokuti vagare pasi nenhengo dzavo vachidziudza kuti aiwa haikonai kukonzera nyonganyonga mubato ini ndichaenda panopera temu yangu
kana zveshuwa-shuwa vachirevesa kuti havasi kuda kuindirira mberi tivari pachigaro vanogona kuzviita handisi ndo mukuru webato asi zvinogona kutinetsei zvino kuti vakatorega bato ravo richipasa rizo richorivo ivo varipo zvinoreva kuti vanotoda vamugabe vaimbozviita izvizvazvikanganwa vamugabe vagara vachizvitaura kuti handiti mberi pangaita pamaelections onza kondingadikana vanhu vachindida chakatizizano chakatanga
tirikunzwa muzano PF vari kuti ibato rinotevera bumbiro remutemo vanhu vanobvumiswa kutaura zvavanoda
freedom of speech izveshuwa-shuwa inofanira kukurudzirwa asi pane pamwe paunoona kuti haichati freedom of speech iko zvino handi munoona kuti even muzano macho vanenge vava kutorwidzana chakakosha kana vanoita freedom of speech ngavaite freedom of speech inoenderana nomutemo zvizvozvo handiti pane nguva yekuti apedza temo yake woenda umwe oya ndo inozi freedom of speech iyoyo pane kuti wonzi ngatipwanye zvakatinyorwa nebumbo remutemo rakanyorwa nevanhu 93% vakati 2013 constitution ngaite term limits then kuita vanhu vashoma-shoma vari mubato vanoti ngatipwanye bumbiro remutemo iroro rakanyorwa renyika yese kusuta munhu wani ina ndione freedom of speech yacho yakanaka iyi
asi chii chamungaona chiri kunyanyoita kuti mubato rezano PF imomo muve nevari kunyanyotungamidza kuti vamunangagwa vaenderere mberi
chokwadi chiripo ndechekuti hakuna zvokuti zvonzi pati kana kuti musangano woti haukwakwasi kuindirira mberi nokuti mukuru uripo iyoyo akaita maprojects saka munoitire bato zvenyu munodi kungoita munhu wani nokuti bato zvinoitirwa bato ndokuti rinenge rine vanhu vakawanda ende bato rinenge rine donzvo raro ende bato rinenge rine vanoti ideology or maprojects zvinoreva kuti ari kutungamirira paanobva umwe unongoita achingotungamirira achingoita achitumba ndozvisaka zvinzi institutions are more important than vanhu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare muSouth Africa nestudio 7. Vagari vemumisha yeHighfield neRugare muHarare vari kuchema-chema nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo iyo iri kunhuhwa zvakare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumazuva matatu adarika, mvura yakasviba kuti ndo uye iine hwema hwakaipisisa yanga ichibuda mumapombi evagari vemuHighfield nevekuRugare ichibva kukanzuru. Muzvare kudzai Chivasa, avo vanogara muHighfield, ndemumwe wevagari vemunzvimbo iyi vanoti havasi kufara nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo.
Handichazive kuti yatiri kuona ichibuda patepi mazuva ano imvura here kana kuti yatova sewage chaiyo kwezi hazvisi kuita. Akomana mvura ngabude mvura yegreen imwe yebreki kunzwa yapairi kutonhuwa sewage pane mweya inowa fishi musi unounzwa kutoti mvura iri kunhuwa fishi kai kunhuwa sewage iri kunhuwa fishi ipapo chii chakadaro pasina maminitsi inenge yakuda kunge yachena yodzokorora futi tinenge tiri kutourayiwa kabisira nemvura iyi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vatenda kuti sangano ravo rawana zvichemo kubva kuvagari vakawanda.
kunowa kwairi kuita kuri kubva kwaita kuti wagare vazhinji watye mvura yekanzuru zvekuti nyangwe ikazonge yachena hayo wari kuramba waine kutya zviri kuratidza kuti mvura inomwiwa newanhu iri kusangana nemvura ine tsvina dzewanhu wagare wari panjodzi yekugamuchira zvirwere zvinofamba nemvura.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti mvura yakasviba nekuti vaigeza matangi.
What happens is because mvura yanga yapasipasi yabuda isipasina nyuwani iri kuuya. Sludge ya mishonga yatoisa overtime so inoungana pasi yopesera ita zviya zviya. But it's not harmful of all, but obviously not pleasant to drink or use. Nothing chinotyisa, just mishonga yakangoungana-ungana iyoyo. So as soon as we resume pumping, the water will clear up.
Asi mamwe makanzuru pasi rose kana achida kugeza matangi kana pombi dzemvura anozivisa vanhu kuti vavhure pombi dzemudzimba kuti varase mvura yakasviba kusvika yachena. Kunyange kanzuru ichiti mvura haina utachiona hungakonzeresa zvirwere, mukuru werimwewo sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanokurudzira vanhu vemuHarare kuti vatore mamwe matanho ekuchenesa mvura yese inobva kukanzuru.
Vagari mvura yese yavari kuwana papombi ngava inishuwe kuti mvura iyoyo kana vasati vanwa vaifashaidze, uyezve kana kushandisa mishonga inochenesa mvura yakafanana nechlorine. Nechikonzero chekuti mune mbombi dzinofambisa mvura yetsvina dzinenge dzichiputika dzisingagadzirwe, saka naizvozvo izvi zvaita kuti mvura yedu yemuHarare quality yacho ive nekompromiswa.
Mukutanga kwegore rino, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichaita kuti makambani anoshanda akazvimirira apiwe mvumo yekuita basa rekuwanisa vanhu vemuHarare mvura, basa riri kuitwa nekanzuru pari zvino. Hurumende yaiti izvi zvinogona kuita kuti dambudziko rekushayiwa mvura kana kuwaniswa mvura yakasviba ripere. Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu dzemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kupa makambani anoshanda akazvimirira basa rekuti vawanise vagari vemuHarare mvura idanho rakaipa chose.
Kune vara rinoti governance rakakurukurwa iyo nevamwewo vakaongorora veGIZ neveWorld Bank vakaongorora nyaya yekuwanikwa kwemvura through privatization nemamwe mainitiatives akasiyana-siyana. Ivo vanoti kana privatization yauya haigadzirisi maunderlying governance challenges anganga arimo muguta. Izvi ndo zvinoita kuti mvura izowanikwa yakachena, kwete kuti privatization inounza kuwanikwa kwemvura.
Aka akasike kutanga kanzuro yeHarare ichipomba mvura yakasviba kudzimba dzevagari, sezvo dambudziko iri richiitika pese panombobvarwa mvura, zvichinzi michina inopomba mvura muguta rese inenge ichigadzirwa kuMorton Jeffrey kana kuti paPrince Edward Waterworks. Rimwe dambudziko revagari vemuHarare nderekuti zvibhorani zvakawanda muguta zvinonzi hazvina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi nenyanzvi zvinopa kuti zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvipararire zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, paWhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page redu patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakapeta nezuro musangano wavo wepagore wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th ordinary session uyo wakaitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Vatungamiri ava vakatenderana kuti vabatane mukukurudzira nyika dzakabudirira kuti dziripe Afrika nekupamba vanhu vayo makore akawanda adarika kana kuti slave trade uye kupambawo nyika dzemuAfrica. Vatungamiri ava vakawiriranawo kuti vasimbaradze urongwa hwekuti Afrika ipiwe zvigaro zviviri muUnited Nations Security Council uye kuedzawo kugadzirisa hondo dziri muDRC, Sudan nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kumusangano uyu vakadzoka kumusha nezuro. Kumusangano uyu kwakasarudzwawo vatungamiri vatsva vemakomiti anomirira Afrika. Mutungamiri wa Angola, Vajuao Manuel Lourenco, ndo vesachigaro wa African Union, wa Muhammad Ali Yusuf, veku Djibouti, ndo vesachigaro wa African Union Commission. Mukuzia nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga wa Studio 7, abata vanongorora zvematongerwo enyika, vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice, vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga misangano wakaitwa weAfrica Union uya hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yekungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika zvavanongoitawo kana vemuno wemusadhaki voonana voongotaura taura zvinonwisa mvura zvinofadza nzeve vodya vorarama hotera voboita misangano yavo parutivi asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vaMbofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndo kanyaya dzakabhotaurwa neSADC. SADC yacho yakatoboitawo musangano neEast African Community iyo ina na Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ine kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoendera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi.
Kana ivo vatesekedi vacho kumusangano weSADC havana kuuya kumusangano weSADC neEAC havana kuuya kumusangano weAfrican Union vanga vasipo asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiri wenyika iyo anenge asiko. Saka munotoona kuti hatichatombozvitori serious zvemusangano zvaizvo takutongobati magentlemen club hawo yekuboita maouting vachiita maholiday vatingosangana vachitaurawo nyaya nengano asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu savachapo vekuMozambique.
Ikoko zvekuMozambique takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka newe opposition. Takaona zvakare SADC hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera SADC ichi yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU PF yakangere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambique.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvan Zisininga weStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero kuBenin vakauraya mauto matanhatu nemusi wemugovera kumaodza nyemba kwenyika iyi. Mutauriri wemauto anoti vanopfurikidza mwero gumi nevanomwe vakafawo mukurwisana uku. Vanopfurikidza mwero ava vanenge vachibva kuNiger neBurkina Faso uye ndevezvikwata zveIslamic State neAl-Qaeda. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kuita misangano nhasi nevatungamiri venyika dzekumawirira nezvemamiriro aita zvinhu muUkraine panguva iyo America yave kuwandudza maonero ayo. America inonzi iri kuwandudza maonero ayo pahondo iri pakati peUkraine neRussia uye yatotanga kuita gadziriro remusangano neRussia wekumisa hondo uchaitwa kuSaudi Arabia. Asi Ukraine inoti inodawo kuva nechekuita nemusangano uyu ichiti ikasakokwa kuhurukuro idzi haisi kuzogamuchira zvichatenderanwa neRussia neAmerica. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa munyika. Asi mbwa zhinji dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi hadzina kubayiwa majikiseni ekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Murutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Each time a parent comes and mwana akasunga my handcuffs kana netambo kana kudini, I always say just leave me with, give me 5 minutes, take out me. So in caregiving, the first thing iripo is the language. Tributara na ese wongu aba motikara katengesa. Aita zese zwa aita generation ema zwa nwe uti abura ombe. Munhu uyu ari normal here. Ngatichinjei toshita ma masai.
Vaenderera mberi vachitiwo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ahangofanana nevamwe vane zvirwere zvinenge BP neshuga.
Ese mwana uyu akaberekwa ane mental disorder. Tinomuvenga here because aba motikara kana rovera motikara kana aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu. Ane COVID tinomuvenga here kuti ane COVID. Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chii?
Kubva kuhondo dzakaita seWorld War 1 ne-2, mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati, semuenzaniso, crystal meth kana kuti mutoriro, waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans from 1900. It was meant for the soldiers kuti vapinde mumacountries like Afghanistan pavanoti vakatora crystal meth for 48 hours or more they will be walking vachinzwa sekuti vakaguta handidi they won't sleep.
Vacharles Rula vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiyira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano dai zvaidyira timboitawo rehabilitation yaana baba. Panapa unoti varikuzivana panapa taziwana handiti dai zvaidyira Reverend Matthew timbonodzidzana because vamwe vakapinda mubaba vasingaziva kuti baba wacho chii.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe Trust Amai Kiri Christine Hurukuru Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Zvakawandisa emwana aenda kuEngland aenda kuinvesiti bati mwana anodzoka ikoko onoatakwa osodhomaizwa mwana atointrodhuswa kune zvinhu zvanga zvisingatarisi nekuti mwana muintrovert haagoni kutakura izvi haagoni kupindapinda kuri kuendwa kakunofara bati iye azvigona akaakungoenda. Zivai vana venyu. You can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Kushora kuenda overseas mani ndikuti ziva mwana wako.
Charles Feshete uyo ane degree rokutanga nemasters degree anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatara anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndatomboshaudza mai vangu and pandakapinda murehab ndakapinda musi wa 27 November and Christmas year 2022 she suffered a stroke and all of this I've according to learn that there are consequences of choices that I took.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinidzi.
Tinorombo, tinorombo vateereri, nyaya takupai inyaya yabva kuna Ropafadzo Mapinidzi iri pamusoro pekurudziro iri kupiwa vamwe vabereki vane vana vari kunwa nekuputa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Avo vari kukurudzirwa kuti vatsvage rubatsiro nechimbi chimbi kubva kunyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kuti vakwanise kubatsira vana vavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi America iri kucherechedza zororo rekuremekedza vatungamiri venyika kana kuti President's Day. Zororo iri rakatanga richinzi Washington's Birthday, richipemberera zuva rekuzvarwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. asi zvino rave zororo rekutenda vatungamiri venyika vose. Mukuziya nezvezororo iri, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyadzo zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose uye vari muzvinafundo paDeVry University kuOhio muno muAmerica vaElliot Masocha.
Iri zvava rakakosha chaizvo muAmerica nokuti kubvira pakutanga kwaro ranga riri zuva raipemberera kuzvarwa kumutungamiri wokutanga muAmerica George Washington, wakaita zvinhu zvakawanda chaizvo zvairemekedzwa neAmerica nepasi rose panguva iyoyo. Titarisa isu muAmerica, munhu nguva yake iyi ndo pakagadzirwa Constitution, bumbiro romutemo weAmerica, rinova iro bumbiro ratingatisu rakakura rinoremekedzwa pasi pose, rashandiswa nenyika dzakawanda kugadzira mabumbiro emitemo yavo ivo, nokuti ibumbiro rinoremekedzwa, ibumbiro rakasimba rinoremekedzwa muAmerica napasi pose. Zvekare ndiyo wakatanga futi nguva yake kuti kunge kuine bhengi rokutanga romuAmerica munomu, pamwe chete nedare guru romuAmerica rakatanga nenguva yaGeorge Washington. Saka saiye wakakwanisa kunge ari mutungamiri wokutanga after independence yaAmerica, zuva iroro rakaiswa padivi richipemberera kuzvarwa kwake iye, pamwe chete nokupemberera zvakanaka zvaakaita iye nomucherechedzo waakapa youtungamiriri hwaAmerica neAmerica yacho.
Tinoona kuti zuva iri riri kuwanikwa zvakare richicherechedzwa mushure mekunge mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vachangobva kugadzwa. Iro vhiki rino vachasvitsa mwedzi vave muhofisi. Mungati pane zvavabata here zviri kuita kuti vayemurikewo panguva iyo ino?
Zviri kuita vaTrump pari zvino zvinogona kusayemurwa nokuyemurwa navamwe. Takatarisa zuva rohupurezidendi, hamene kuti ivo vachataura vochinyi kuAmerica nepasi rose kuratidza kukosha kwezuva iroro rohupurezidendi, asi nopembereravo ivo vaTrump nokuti handiyo nguva yavo yokutanga kupinda, vakambopinda ike zvino rwarwechipiri. Saka varimuvo mukupembererwa kwezuva irori rohupurezidendi chiri chiratidzo kana kuvana kuti vanatsokuona kuti basa rohupurezidendi iri rakakosha sei. Munhu unokwanisa kuita purezidendi unenge ari munhu wakaita sei, une chimiro chakadini, chinozoitavo kuti ivo vadzidze chinyi.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunhare kwakari kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ini ndoda kubvunza vanhu vanotsigira agenda ya 2030. Kunoita semunhu vanhu vakaita accident kumasvingo vavaya vakaiswa maplaster emacardbox. Saka ndozvamuri kubuda 2030 izvozvo.
Kujairirana kuri kuita vanhu vezanupevu Joshto the big dog Matosha.
Mazorasei kuvana vamusvere avo vari kudiko havachazivi basa ravakaenda kupalamendi. Chavava kuenda kupalamendi ko vava kuda kubira vanhu vachisingatevedzeri mutemo. Zvavari kuita hazvina kunaka mani. Izvozvo zvinorwadza pakuti havasi kuda kutevedzera kuvaka nyika, vava kuda kuiputsa vachipedzera huku pachikumba chechinhu.
Studio 7 makati yenyu. Vana baba Geza vasvinura vaakuziva vari raiti. Nyika yese ngatitsigirei baba Geza. Makomuredhi akafira mahara aya vamwe nanhasi mapfupa avo achirimo mumapako mumakomo. Maisana nauzumba mune mapfupa mana mutoko mana Darwin mana Mnikini mese mana Masvingo mana Brawayo. Mahiros yese anonzi mahiros handiti mapfupa emakomuredhi. Vakafira mahara vamwe nanhasi havasati vatotorwa kuenda mumisha. Vana mujibha havana chavati vapuwa. Vana vevanhu vakabhombirwa mahara munguva yehondo. Nyika yese yebato nyika yese munhu mumwe chete. Vana veZimbabwe tikabatana tikamira nemakomuredhi tikamirana namujibha rana chimbwido tirwire kusununguka nyika yedu.
Uyu vamodi mutsvangwa uyu toziva ari mutauro wezanupiefu. Hatiziva ari mutauro wemapurisa asi unotoshamisika. Ndiye anenge achitaura kumberi kuti hei vaGeza vane mhosva vakapara vakazombodai vakazombodai.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa yekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028 kunyange bato ravo riri kuenderera mberi nekuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti varambe vari panyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.